hurongwa hwedu hwekuti tive tinoziva kuti vane mapemiti iwayo anonzi Zimbabwe Exemption Permit ndivanani, vari kupi, vakamira sei, huri kufamba zvakanaka. Musi wechishanu uno, musi wa 10 March, tiri kutarisira icho chikwata chiri kutumwa nehurumende yeZimbabwe kuti vasvike muno muSouth Africa. Musi wemuvhuro tinenge tichivatuma kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwavari kuenda kuti vakwanise kunosangana nevana veZimbabwe variko.
Ndezvipi zvimwe zvichange zvichibatsirwawo nazvo nezvikwata zvenyu izvi, ambasada?
Hatisi kungonosangana nevaya nemapepa ezepu chete, asi tichasangana zvakare navo vanenge vachida kuti vauye kuti vaapplye mabirth certificate evana. Tiri kuvati vauyewo panzvimbo iyoyo. Vanenge vachida kuapplya mapasipoti, tiri kuti vauye zvakare panzvimbo iyoyo. Kana vanoda kuapplya matemporary travel documents, vanokwanisa kuuya zvakare panzvimbo idzodzo.
Veruzhinji vachaziva sei nzvimbo dzichange dzichishanyirwa nezvikwata izvi?
Tine bepa rataburitsa riri kutaridza kunzvimbo kuchaenda zvikwata izvo zvino, kuti zvinenge zviri zvitatu. Vachaenda kubva musi wa12 March kusvika musi wa1 April. Vanenge vachiita basa iroro kumaprovinsi ese. Saka tine gwaro ratakaburitsa nezuro rekutaridza nzvimbo dzavanenge vari nemazuva avanenge variko kunzvimbo idzodzo. Tinotarisira kuti vakawanda vanoda rubatsiro vanokwanisa kuuya panzvimbo idzodzo vagowana rubatsiro iroro.
Ndezvipiwo zvimwe zvamuri kunzwawo kubva kune varoda kudzokera kumusha zvavaroda kubatsirwa nazvo?
Pari zvino tikati vanoda kubatsirwa nenyaya yekuti vana kana vadzokera kumusha vakwanise kuwana nzvimbo dzokupinda muzvikoro. Kune vamwewo vanotaura kuti vanoda kubatsirwa pavanopfuura nepabhodha nenyaya dzezvecustoms. Vanogona kuve nemidziyo yavanayo, vanogona kuve nemotika dzavanadzo, vanogona kuve nezvimwewo zvavanoda kunoshandisa mumabhizinisi avo kumusha. Tiri kuudzwa kuti kune gwaro riri kugadziriswa kumusha kuti ribatsire zvikuru avo vanenge vane dzimotika nemidziyo nezvimwe zvakawanda zvavanoda kuenda nazvo kumusha, kuti pavanopfuura pabhodha zvecustoms zvive zvinovarerukira.
Tiri kunzwawo kuti muri kushanda nesangano reIOM. Zvii zvichange zvichiitwawo nesangano iri?
Tiri kushanda navo kuti tigokwanisa kubatsira avo vanenge vachida rubatsiro rwokuti vasimuke muno munyika yeSouth Africa vachibatsirwa nechifambiso chaicho. Tiri kutarisa zvakadaro. Pane vamwe vakataridza kuti vanoda rubatsiro irworwo, asi vazhinji vari kutaridza kuti vari kuda rubatsiro rwekuti vasvika pabhodha vabatsirika nepapo, uye kana vazosvika kumusha kuti vabatsirwe nenyaya yechikoro chevana, vabatsirwe nenyaya yekuti vawane kutanga mabhizinisi avo. Vamwewo vanoda ivhu, vanoda minda. Zvinhu zvatiri kuwana pari zvino, uye tichange tichizvisa pamwe chete totumira kuHarare variko vagoongorora, vagoona kuti upi neupi anokwanisa kubatsirikana sei. Chandinoda kuyambira ndechekuti hazvisi zvose zviri kukumbirwa zvatichakwanisa kuti tipe, asi izvo hurumende zvaichakwanisa kuti ipe ndo zvatichaita kudaro. Hurumende ichaidza chose kuti ive inobatsira kuti vanodzokera vasave vanomenya nemeseka, kuti vave vanowana kugadzikanika kwakanaka kumusha.
Matambudziko apo amuri kusangana nawo pari zvino?
Pari zvino chokwadi ndechekuti ini handisati ndaudzwa matambudziko ari kusangana nevanhu vari kuda kudzokera kumusha, nokuti tatichiri pachinhanho chiya chekuti vanhu vari kungonyoresa kuti ndoda kudzokera kumusha. Vazhinji vari kutaridza kuti vanoda kudzokera kumusha mumwedzi waMei kana mwedzi waJune wacho iwoyo. Saka pari zvino hapana zvatati taudzwa nenyaya yematambudziko makuru anga vari kusangana nevanhu.
Matimava neuwandu here hwevanhu vangadai vanyoresa kusvika pari nhasi vazvipirawo kudzokera kumusha?
Ina handisati ndapuwa nhamba yevanhu vanyoresa pari zvino, nokuti ndine vandinoshanda navo vanoongorora pari kunyoreswa nevanhu. Saka vanouya vachindiudza nedzimwe nguva pavakapedzisa kundiudza, ndingati nhamba dzacho dzava dzakanyanyisa kuderera, nokuti tatichangotanga. But ndakamitarisira kuti nhasi kana mangwana ndichaudzwa kuti takamira sei, nokuti patiri kutuma chikwata chiri kuenda mumaprovinsi umu tinenge tichida kuti tiwane vakati wandei vachauya. Saka pari zvino handina nhamba yacho.